SADC hurumende dzedu dzese dzemusadhaki dzine urongwa hwatinoti master plan yekuti tinge tichigadzira nyaya dzemasimba emagetsi, nyaya dzemafuta anofambisa motokari. Saka tine urongwa ihwohwo kuti tinge tichigadzira infrastructure yekuti tikwanise kusvitsa mafuta nemagetsi kunzvimbo dzese dziri musadhaki. Isusuwo sehurumende urongwa hwedu hunenge huchikwana mukati maizvozvo, ende pari zvino ndo matiri kushanda tiri, ndo zvatoda kuti tinge tichisvika pazviri.
Pane vekuRussia here vakambopinda munyika vachitaura nemi nevamwe musadhaki nezvenyaya?
Nekuti inyaya yatichiri kushanda handikwanise pari zvino tinge tichitaura mazita enyika kana makambani atinenge tichishanda nawo. Asi ndoda kuvimbisai kuti urongwa hwedu huri kukwana pakuti Zimbabwe inge ichiwana mafuta akakwana, zvakare tinge tine nzira dzekufambisa mafuta musadhaki rezimu yese.
Asi hazvizokanganisi here Zimbabwe tichiona kuti yagara ine feruka iyi?
Ndisingoti pane kukanganisika pakuita mushandira pamwe nehama dzedu dzemusadhaki chatina kuchitanga nhasi. Kubvira patikarwira nyika ino taishanda takadaro. Saka zvatauda kuita ndezve kuti tifambire pamberi. Zvakare tinenge tichitarisawo kuti dzimwe nzvimbo dzinganyatsosvika mafuta zvakanaka dzinenge dzichibhadhara mari yakati wandei, takatarisana nekuri kubva mafuta nekuti idzo dziri kure. Toda kuti dziwane mafuta akachipa asinganyanyi kunetsa ruzhinji rweZimbabwe. Saka hapana chatichaita chinoita kuti tive nedambudziko rekuti mafuta anga achifamba zvakanaka munyika.
Vamwangu vachitiwo Trafic Gura ndo inenge yakuwana mari yakati wandei kudarika Zimbabwe pakutakurwa kwemafuta apa, zviri kufamba sei?
Sekutaura kwandaita pari zvino nekuongorora kwatichiri kuita nyaya neurongwa hwatinawo, handikwanise kuti ndinge ndichidoma makambani akasiyana-siyana nemazita. Handizivi hangu kuti umbo hwehwohwo huri kubva kupi, nekuti kana chinzi vari kuwana mari yakawanda kupfuura yeZimbabwe tichiri kureva tikudii nokumafuta yanenge achipinda muZimbabwe. Asi zvatinoda, tinoda inenge chinzi level playing field, yekuti inobatsira kuti mafuta asadhurire vanhu veZimbabwe.